Commission on the Status of Women inaitwa gore negore simu ye gore rino kutaura iyo nezve social protection. Social protection meaning kuti zvii zviri kuitwa nenyika kuti vasapote madzimai kuti vabudirire. Apa ndinenge ndichitaura nyaya dzakaita senge dzakaitwa nehurumende yedu yeZimbabwe dzekuintroducer iya AIDS levy iya. Paonekwa kunzi vanhu vari kufa vakawanda. Kuno nyika dzese dzino inoratidzira maprograms adzinoita. Zimbabwe inozivikanwa zvikuru nekubatikana nenyaya yekuti vanasikana vedu havafani kuroorwa vasati vasvika 18 years. Zimbabwe tinodada nayo zvikuru because hadzisi nyika dzese dzinogona kubudirira kuita maside events aya.
Zvii zvinenge zvichiitika mumaside events aya kana kuti misangano inenge ichiitwa kumucheto yemusangano mukuru weUnited Nations uyezve zvakakosha sei?
Tochenda zvikuru kuti Zimbabwe gore rino paUnited Nations during CSW tine two events, side events. Yekutanga iriko nhasi yandava kutomhanyira iye zvino iyoyo ndeyekuratidza kuti madzimai nyaya yemikando inovabatsira sei, nyaya yemainputs avanopiwa inovabatsira sei. Ko madzimai vatiri kubatsirwa kuti vapindewo mumamining seministry yewomen affairs, gender and community development inovabatsira sei? Pozoita nyaya dzakawanda dziri kuitwa dzichitungamirirwa nafirst lady wedu womunyika yeZimbabwe. Tinoratidzirawo firimu rinoratidza kuti onai ndozviri kuitwa muZimbabwe izvi. Nyika dzese dzinenge dzakazara imomo dzichiteerera dzichibvunza mubvunzo zvekuti ko apo makazvifambisa sei, ko apo hamugoni here kudai mugozviimprova. Saka nhasi izwa guru reZimbabwe paCSW rekuratidzira nyaya yekubudirira kwemadzimai Women Microfinance Bank. Pfungwa dzakanaka kudaro dzekuti madzimai vaineteka kuti vawane zvikwereti kumabhengi. Vakasvika ikoko vainzwa netsamba yekuroorwa kana kuti yasa murume wako anobvumirana newe here kana kuti aiwa toda kuona tiroro wozoona anamai vaisiya kuti vaise imba hazviite nekuti kumba uko zvinenge zvisingafambi.
Tinonzwa kuti mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa variko ikoko vachange vari kutaura rini?
Side event ichange chitungamirirwa nehurumende kuno asi first lady vachiratidzira basa ravo guru ravakaita inoitwa musi wa19 which is next week.